Chipanga mazano chikuru mu Amnesty International kudunhu reSouthern Africa Valoid Guvea vanoti zvinhu izvi zvinosanganisira kunyangariswa kwevanhu, kuremekedza kodzero dzevanhu kadzi nevanasikana nezvimwe zvikaitwa nyika inoita sarudzo dzakachena.
Tiri kuti izvo apa takuenda kusarudzo yamusi wa 30 July. Zvakaitika kare kare kubvira 1990 tichitangana naguku rahundi, vanhu vakaurayiwa vakawanda, vanhu vakanyangarika vakawandisa, nevanhu vairowa vasungwa, vanhu tisingazivi kuti munhu iyeye aendeswa kupi. Ngazvipere. Saka tadaidza mapolitical parties nevanhu vari kukwikwidza maelections atiri kuendera ari kuuya musi wa 30 July kuti tinoda kuti mukambeine muchitaura zvinhu izvozvi izvi, muchimiririra kodzero dzevanhu. Nyaya dzebhizinesi dzakakosha, asi kodzero dzevanhu, kana pasina kodzero dzevanhu hapana kwatiri kuenda senyika.
Zvimwewo zvinodiwa neAmnesty International kuti mapato, hurumende nevari kukwikwidza vaite kuti mapurisa nemauto vamire kushungurudza vanhu, kumira kubvisa vanhu nechisimba kubva kunzvimbo dzavanogara, kupa vanhu mukana wekutaura zvavanoda, pamwe nekuremekedza kodzero dzevatori venhau. Vatiwo nyika inofanirwa kutevedza zviga zvese zvekucherechedza kodzero dzevanhu, zvakaita seAfrican Charter on Human and People's Rights. Munyori muZimbabwe Human Rights Commission Dr. Makana Tsamakonese vati gwaro raparurwa nhasi rakakosha chose, sezvo pasina chinofamba munyika kana pasingaremekedzwi kodzero dzevanhu.
Mahuman rights akakosha, nokuti kuti nyika ibudirire tinofanira kunge tichitarisa tichitevedzera kodzero dzevanhu, nokuti kana vanhu vane kodzero dzavo vachikwanisa kufaranuka munyika mavanogara, vanenge vachikwanisawo kuzoshandira nyika kuti nyika ibudirire. Saka kodzero dzavanhu dzakakosha chaizvo kana takatarisana nebudiriro yenyika.
Vati zvakakosha kuti vese vemapato ezvematongerwo enyika vaise kodzero dzevanhu pamberi apo vanenge vachitsvaga rutsigiro kubva kuvanhu.
Manifesto iyi yakakosha chaizvo nokuti inotarisa zvimwe zvezvinhu zvanga zvichitikanganisa senyika, kunyanya zvanga zvakatarisana nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Tichiti takuenderera kumberi senyika, ngatizame ine patinogona napo kuti tisiyane nezvinhu zvinoshungurudza nekukanganisa vanhu magarirao avo ezuva nezuva, kuitira kuti nyika yedu ibudirire.
Sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena kuti nyika ifambire mberi.
To us notitaridza isusu kuti chinhu chakakosha zvikuru tichipinda muelection iyi yatiri kupinda iyo, kuti Zimbabwe isarudze kuti ida kuramba here iri stuck with the past, ida kuramba here yakatarisa kumashuro, kana kuti ida kuti iendere mberi. Tiinde kuZimbabwe ino upfumi huri kuramba huchikura nenyaya yekuti iZimbabwe iri kuremekedza kodzero dzevanhu.
Vakuvheya vati gwaro iri richapiwa kumapato ese ari kupinda musarudzo, mapurisa, masoja navese vane chekuita nesarudzo, sezvo vachida kuti nyika iite sarudzo dzakasiyana nesarudzo dzakadarika idzo dzaiita mutauro nekuda kwekupondwa, kurohwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Zimbabwe ichaita sarudzo kupera kwemwedzi uno, uye vemasangano anoshanda akazvimirira vanoti mamiri akaita zvinhu pari zvino zvinoratidza sekuti sarudzo idzi dzichange dziri nani panyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.